Zekwata izi zatiana nema points mana kubva pama points vatanhatu zvichitevera mafambiro akaita mitambo mukupera kwesvondo apo FC Platinum yakaita mangangi ngezi Platinum Stars ichikunda mumutambo wayo. Kugona kunenge kudada yakafamba National Sports Stadium muHarare ikatadza kubuda nemapoints ese matatu apo yakaita 1-1 neyadha. Musumwe chetewo madamburo akadambura Triangle 3-1 Baobab Stadium mumutambo wakafadza murairidzi wavo. Tonderai ndiraya.
Ndinzwa kufara vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi. Saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Zvakabuda mumitambo iyi zvasiya FC Platinum yave nemapoints 40 nemashanu ngezi Platinum Stars ichitevera nemapoints 40 nerimwe chete. Zvikwata izvi zvese zvatamba mitambo 10 nemipfumbamwe. Asi zvikwata izvi hazvifanire kudzivirirwa neutungamiri hwazvo sezvo Chicken Inn isiri kuita zvekutamba mukuedza kuramba yakasonana navo. Chikwata chaJoy Antipas ichi chakazvambura nechirati 4-0 muLuveve Stadium izvo zvavapinza mapoints 34. Kunyange hazvo vakasiyiwa nemapoints 11 chete neFC Platinum pachiri nemitambo yakawandisa kuti veruzhinji vafunge kuti maGamecocks abuda mukurira mukombe kana kuti vati mukombe uri kuenda kumhondoro ngezi kana kuzvishavane. Kune vamwe vakaita savaLinwood Makwasha vanofunga kuti Chicken Inn ichashamisa vakawanda panopera mitambo yemwaka uno.
Tikuona sekuti Chicken Inn inohwina kuzi last time pana Antipasika akaisiya iri pamusoro. Saka kudzoka kwake katikuona echitora league yacho.
Asi peCapes United pari kuratidza kuti papera apo chikwata chakatora mukombe uyu muna 2016 chatedza kubva pachinhano chechina kusvika pachinzvimbo chechimwemwe zvichitevera mangange e0-0 ayo vakaita neBulawayo Chiefs pamusha pavo muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Highlanders 1 Herentals 0 Shabani Mine 2 Daramos 2 ZPC Kariba 0 Black Rhinos 0 Blair City 1 Harare City 1 Chapungu 3 Mutare City Rovers 1. Kwatambwa mitambo 10 nemipfumbamwe zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 45 points ngezi Platinum Stars 44 points Chicken Inn 34 points Triangle 32 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Nichrat 16 points Blower City 15 points Shabani Mine 15 points Mutare City Rovers 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.